Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kubvumbi 1 2020 Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhasi zuva retatu vanhu vachirambidzwa kufamba vachinzi vagare mumba. Zuva retanga munhu wese akagara mumba. Nezvino takatanga kuona vamwe vachigoda kuita kubuda kana kuenda kumashopu.
Hurumende inozivisa zviri kuitika munyaya yekurwisa chirwere checoronavirus. Vanhu vasingaone vanorarama neukumbira rubatsiro mumigwagwa nemumabhazi vochema-chema nekuda kweCOVID-19 vachiti yavapinza panzara. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa roita kupesana kukuru zvichitevera mutongo weSupreme Court wakaitwa neZuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yapinda muzuva retatu nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chabata vanhu vasere munyika uye kuuraya munhu mumwe chete kusvika pari zvino. Chirwere ichi icho chakatanga kuChina gore rapera chabata vanhu vanodarika mazana masere nemakumi masere zviuru pasi rose uye kuuraya vanhu zviuru makumi mana nezvina. Italy ndiyo iri kutungamira pakufirwa nevanhu vanodarika zviuru gumi nezviviri, Spain ichifirwawo nevanhu vanopfuura zviuru zvipfumbamwe, ichiteverwa neAmerica iyo yarasikirwa nevanhu vanodarika zviuru zvina, ukuwo China iine vanhu zviuru zvitatu nemazana matatu ane gumi nevaviri vafa nekuda kwechirwere ichi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kuyambira kuti nyika yavo inogona kurasikirwa neupenyu hwevanhu vanogona kusvika pamazana maviri nemakumi mana ezviuru. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi masere nezvishanu. Bazi rezveutano rinoti pane vanhu vanosvika mazana mapfumbamwe ane gumi nevashanu vakarifonera vachifunga kuti vainge vabatwa nechirwere checoronavirus, asi vanhu vasere chete ndivo vakawanikwa vaine chirwere ichi kusvika pari zvino. Vose vari muzvipatara nekuda kwechirwere ichi muZimbabwe vanonzi vari nani zvavo. Nyika yapinda muzuva retatu nhasi ichiti vanhu vagare mudzimba dzavo senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Kuti tizeye zviri kuitika, tabata mukuru wezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi.
Vanhu vose muno muZimbabwe vari kunzi vasafambe vagare mudzimba. Vasafambe nekuti zviri kupararidzira chirwere. Nhasi zuva retatu vanhu vachirambidzwa kufamba vachinzi vagare mumba. Zuva rekutanga munhu wese akagara mumba. Nezvino takatanga kuona vamwe vachigoda kuita kubuda kana kuenda kumashopu nekuti akakuungana kumabhazi kumazupo nemasupamaketsi, asi zvakare mapurisa akazobuda nezuro takaona abuda manheru zuva rodoka. Saka nhasi zvanga zviri nani, asi still mutown tichiri kungoona vanhu havasati vakunyatsoapprecieta kuti chii chiri kunzi timbogarira kumba. Donzo racho nderekuti izvo kana utachiwana huchinge hwasvikwa kana hwakosorwa ukashaya pekupinda mune mumwe munhu haukwanisi kurarama kwenguva yakareba uri panze. Saka kana pasina kuti unokosorera kana kusvipira mwaunochihotsira utachiwana hauni hauna kwaunoenda, unongoenda patebhuru kana pasi wobva waparara wakadaro. Tikaita 21 days pasina pekuti utachiwana hunopinda zvinoreva kuti tinenge tadzikisa utachiwana munharaunda yedu.
Zvii zvimwewo zvamuri kuita?
Batiri kuita izvo zvazviri zvochete pane zvimwe zviri kuitikawo zvekuti izvo pane manzvimbo dzakaita sana dzinowanzoungana vanhu mabastop masupamaketi kuna nampedza nhamo uku kuna nambare mahostel matapi nzvimbo dzinoshandira vanhu vakawanda mabuilding mapalamet sakaita separamet tiri kuspreya kuti tiuraya chero utachiwana huripo kunenge kune programu yekuti tinenge tichitospreya kwanga kuchigara kuti kuna nacopacabana tinospreya environment yacho yese kuitira kuti patinozoti basa rapera 21 days dzakwana tinenge taana utachiwana hushoma kana kuti tinenge tichiana utachiwana munharaunda yedu.
Ko, vanenge vabatwa nechirwere ichi vari kuendeswa kupi?
Vanenge vaine chirwere tiri kuvabvisa vagare munzvimbo dzatakavapa dzavanogara yatoti self quarantine, asi vanenge vasingagoni kugara vari munzvimbo dzakadaro vachigara muvanhu vakawanda tinovabvisa tovaisa mahostari edu atinoti isolation. Kana muri muHarare tinovaisa kuWilkins kana kuNazareth kana kuri kuna Nabulawayo vanoiswawo kuna Natongrove. Izvi zvinobatsira zvakare kuti chirwere chirambe chakabatika chisaite zvekuti chero paungana vanhu chinoenda kuti chinobva chaspread. Munoziva zvikoro zvakavharwa kare, machechi akamiswa, marali machi zvose zvinoita kuti vanhu vaungane zvakamiswa. Kunosangana vanhu vachitandara kumabhawa kumanight club zvose izvi takambozvimisa nekuti pai paungana vanhu ndipo panoparara chirwere. Tikakwanisa kungoita mazuva akatarwa napuresident paya zvinobatsira isusu veutano kuti tikwanise kuzokontrolawo utachiwana.
Mukuru wezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaburitsa muusungwa vanhu churu nemazana matanhatu nemakumi masere senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Asi Zimbabwe Prisons and Correctional Services inoti yange ichida kuti kuburitswe vasungwa zviuru zvishanu sezvo majeri akazarisa. Madzimai makumi mashanu nematatu chete ndiwo akwaniswa kuburitswa nhasi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru rimwe sangano rinoona nezvevasungwa reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation vaEdson Chiwota.
Nekuda kupa kutenda muchidimu zvedu nekuda kwekuti hazvisiri zvitenge takatarisira chete. Tinenge tichifungira kuti vanhu vanofanirwa kubuda vari vaine chitsama chakati kuti. Patakatarisana nekuzara kwakaita majeri ezvino tikaite dambudziko tikatora inenge zvenguva yairefu mutungamiri wenyika asati aita kuti vamwe vanhu vabude nekuda kwekuti chimiro chakaita nezvino nemamiriro ezvinhu ezvinezvi taitoe chisimiro chekuti vanhu vakawanda dai vabuda.
Vamanga muchifungidzira kuti vakabuda zvinoita nani mumajerumu vangani chaizvo?
Isisi seorganisation nevamwe tenge tichitofungira kuti sezvo jeri rine inplast ye17,000 ndo yakato kapasiti ye17,000 asi ezvinezvi vanhu vari mujeri vanosiura 22,000 sakana kuti tisi jeri ratapudza vanhu tingiratitapudza ne10,000.
Asika vachota havangaburitse vamwe vanhu vose kana kuti tiri kunzwa kuti vamwe vacho vane mhosva dzakakomba chaizvo?
Hazisi kuramba mhosva nekuti dzimwe mhosva dzamunoti dzakakomba dzimwe dzinenge dziri dzedomestic violence. Vamwe vachoni vatove nemakore anopfuura 20 years, mumwe vachoni vatopfuura zvikamu zviviri ndangoti dzesendenzi yake atokavha munhu iyeye. Hapana here nzira dzimwe dzingatsvagiwe dzekuonekwa kunzi zvingaitwa sei nekuda kwekuti vanhu vakadaro vaikatarisa pamwe vacho kuburikidza neumboo hunopuhwa nevakuru vevajeri vanhu vavo vanenge vatove vanhu vakutoziva vatoripona vanokwanisa kuitira integrity society.
Mukuru weZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation Ishe Edson Chiwota vari parunare muHarare. Kusabvumidzwa kuri kuitwa vanhu kufamba-famba pamadiro munyika yose kuri kusiya vanorarama nekukumbira mari mumabhazi vari panguva yakaoma zvikuru sezvo mapurisa ari kuvarambidza kubuda mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vevakare mara vanofamba nemabhazi vachipema mumabhazi aya havazi kukwanisa kuita izvi sezvo hurumende yakambomisa kufamba kwemabhazi aya senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Mumwe vanhu ava vataimwa nerukuni vekwarusape vanoti kubva nemusi wesvondo apo vakapedzisira kupema mumbhazi ndiwo musi wakapedzisira kudya rinopisa nevana vavo vatanhatu sezvo vasingawani kwekupemera nekuti muguta hamuchina vanhu. Ukuwo kumabhazi havachadiwiko nekuda kwechirwere checovid-19. Joyce Chinembiri vekwarusape vanoti nekusafamba kwemabhazi panguva ino hakuna kumwe kuvanotarisira kuwana mari kunze kwekufamba nemabhazi iwaya vachikumbira rubatsiro.
Kuti tinospina mumabhazi totsvakawo zvimari tokona kutengawo zvinotsvaona zveufu zviya torarama kana kutengawo chimafuta torarama. Zvino izvezvi mabhazi akasomiswa kuguma musi wesanu saka hatitorina kana pekutangira izvezvi saka taendawo kuna MP wedu saka tamboenda
Mumiriri weMakoni Central mudare reparamende vaDavid Tekeshi vanoti vari kuedza nepavanogona napo kuti mhuri dzevasingaoni idzi dziwane rubatsiro asi zviri kutora nguva refu.
Zvakataurwa naminister weinformation kuti vanhu vanofanira kuwana rubatsiro kana vachinga vari stranded zvakaitawo vatangwena mapurisa mapurisa ati hatina zvatoza takambouzwa vakatirisira kusocial welfare ikati tangudzika tinyore mazita asi hapana anything chapromiswa kuti mangwani chaiwo munoona something vakawanda vanotaura kuti vakapedzira kupemha musi wesande handiti wapemha musi wesande vanongotenga katsaona ipapo ipapo hapana chaanomborarama nacho pa bcause isiso kuno kuti tinoenda muzoti ndachiofambira nyaya yacho iyoyo vomukozi chemuno havasi kuwana rubatsiro rwokuhwa kudzimwe mamwe maprovinci mamwe madistrict vakandakandaka ndiri nyore risi yacho saka ndiri pakati pokugadzira list kuti ndiende ndinowapi but havanhu havari desperate havatori pakangwangwa yakaoma and vakutochema futi kuti orit zvandashaya chitafu ko rendi yacho ndoiona kupi.
Dambudziko rakatarisana nevanhu ava idambudziko rakatarisana nevanhu vakawanda munyika yose vanga vachipona nekukumbira rubatsiro mumabhazi. Magwaro anoti Zimbabwe ine vanhu vangangosvika zviuru mazana mashanu vasingaoni vazhinji vavo vachipona nekukumbira rubatsiro sezvo munyika musina mabasa akawanda nepamusana pekuparara kwaita upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lweda Moyo.
Veruzhinji varikurudzirwa kuti varambe vachitevedzera kurudziro yehurumende yekuti vagare mudzimba mumazuva akatarwa kuitira kuti vasawanikwe vachibata utachiwana hwecoronavirus kana kuti COVID-19. Dr. Admo Jokwiro, avo vanoshandira kunyanga asi vari muAtlanta, Georgia, uko vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro, vaudza Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti zvakakosha kuti veruzhinji vazvichengetedze vari mudzimba uye vakaona vachinzwa kupiswa nemuviri, kukosora zvisina garurwa, kurwadziwa nepahuro nekutadza kufema zvakanaka, vaende kunzvimbo dzakatarwa nehurumende kuti vanoongororwa kuti havana here chirwere checoronavirus.
Kutapurirana kunoitwa chirwere ichi chinotapurirana neyatinoti contact kana kuti kusangana nemunhu anenge ainacho. Mukakwazisana nemunhu kana kuti ukabata panenge paenda kapokana naka ukazobata maziso kana ukabata mhuno kana ukabata muromo aya ndo atingati maopenings kana kuti mikana yekuti kapokana nakapinde mumwiri memunhu kanagona kupinda through maziso kana kupinda through mhuno kana kupinda pamuromo saka pakaita contact iyoyo kapokana nakatopinda mumwiri wako saka vanhu vakafamba panze pane vamwe vanhu vachakwanisa kubata atingati masurfaces kana kuti mabenji kana kuti munenge maenda kapokana naka kubva kune munhu anenge anekapokana naka kana munhu aine virus yecoronavirus akakosora akafema utachiwana hunoenda hoenda pasi kana kuti hoenda pabenji hoenda kana paanga kagara kana pai. Ini ndikazofambawo ndikanobata ipapo ndobva ndazobata maziso angu kana kubata mhino yangu kana kubata muromo wangu ndatora kapukana naka saka ndikagara ndiri kumba kwangu ndiri kurijusa kana kuderedza mukana wangu wekuti ndibate masurfaces kana parasidirwa kana kuti patapurira unokapa kapukana naka rumwe ruzivo ruri kuuya mazuva mashoma apa kupfuura kapukana naka kari kuonekwa zvakare kuti kanogona kuita yatingati airborne kana kuti kufamba mumhepo but ndingati pamutanho mudikidiki so ukabuda panze zvakare uchasangana nevanhu vari kufema kana kukosora saka pane mukana zvakare wekuti usangana neizvi ndosaka pari nerudzidziso rwekuti kana tichida kuderedza kapukana naka ngati mirei kufamba nekuti ukafamba uchasangana nemukana wekuti une vanhu vane chirwere ichi kana kuti uchabata matatapurirwa machinenge chasiyiwa
munhu angazive sei kuti abatira chirwere checovid-19 ichi kana kuti coronavirus zvinoratidza sei
chirwere checovid kana kuti coronavirus chinotora mazuva angaita mashanu kuti chizobuda pane munhu asi dzimwe nguva chinogona kutora kana mazuva angasvika masvondo mairi 14 days kuti chizobuda mabudiro achinoita munhu anenge achikwira temperature anoita masymptoms kana kuti zvifananidzo zvechirwere cheflu uye ndo zvimwe zvinhu zvinogona kunetsa kuti munhu atoziva kuti ndizve nekuti zvimwe zvacho zvinei zvakangofana neflu asi munhu anenge achipisa mwiri munhu anonzwa musoro kutema munhu anogona kutadza kufema zvakanaka kana kuti anoita chikosoro chiri dry chinenge chisina gararwa asi mune mamwe makesizi chinogona kuita gararwa but izvi ndo zviratidzo zvekuti ukaita nenguva yatiri ino zvanenge zvakakosha kuti ufungidzire kuti pamwe ndaita sei ndabatira chirwere ichi nekuti zviri nani kuti ufungidzire dani kuti ufunge kuti hauna uenda hakuono uongororwa
tombotarisa kuZimbabwe mungati imimi Zimbabwe yakagadzirira zvakakwana here
vashandi veutano nevanhu in general hatisati taona kuti zvakakodzera zvinoda kufanira kuitwa zvati zvaitwa izvozvi nekuti kune kutya kwakanyanya nofunga munoziva nyaya yakaitika yaanonimurwere number 2 kana kuti patient number 2 akashayika achingaita coronavirus abva kunew york achizoenda kuZimbabwe chiitiko ichocho chaita kuti vashandi veutano and nevamwe vanhu muZimbabwe in general vabatwe nekutya vari kuona kuti chirwere ichi chinouraya so Zimbabwe haisati yagadzirira zvakakwana pakuti vashandi veutano vange vaine yatingati protective equipment zvekushandisa kuti vazvidzivirire ivo nezvekuzoshandisawo kubatsira varwere vanenge vachiuya so ipapo pari kuda kuti hurumende ibatane nevemabhizimusi pakwanise kuitika kuti in the shortest time possible kana kuti munguva pfupi pfupi zvinhu izvi zvikwanise kunge zvinge zvichiwanikwa muzvipatara zvikwanise kuti zvichiwanika kune anoda kuti azvishandise
vanhu vangazvidzivirire sei
so chekutanga ndechekuti hatifaniri kuenda panze kana tisina yatingati essential reason kana kuti chakakosha chatiri kufanira kuti tiendere panze zviri kukurudzirwa kunzi vanhu vaedze kushandira kumba zvakanyanyisa kuri kukurudzirwa kushandisa matanho anonzi social distancing kana kuti unofanira kumake sure kuti hausangani nevanhu padhuze newe so unofanira kumaintaina 2 meters kana kuti zvinhambo zve2 meters between iwe nemumwe munhu anenge ari panext so that hapaiti contact zvimwe zvinhu zvinokwanisika kune vanokwanisa kunge vane mamasi anovhara munhu nemuromo kuitira kuti kana iwe une chirwere hautapuriro wangu kana tichida kuti tikurire chirwere ichi ngatimbomirai kufamba
avo vanga vari Dr. Admo Jokwiro avo vari pachirongwa cheHubert H. Humphrey Fellow kuRollins School of Public Health Emory University vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuAtlanta, Georgia muno muAmerica. Sangano reWomen of Dominion International harisi kuita musangano waro wepagore nekuda kwechirwere checoronavirus. Mutungamiri wesangano iri Pastor Marvelous Ndlovu vanoti madzimai anobva munyika dzakasiyana-siyana anga achitarisirwa kusangana kuLos Angeles mudunhu reCalifornia muna chikumi asi nekuda kwekurudziro yekuti vanhu vasaungane senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus vaona zvakakosha kuti musangano wavo usaitwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naPastor Ndlovu kuti tinzwe zvizhinji.
Ndinoda kuchenja Mwari nekuwanawo mukana wekuchanangura kuchigore rino chakaona zvakakodzera kuti tishaite musangano wedu weWomen of Dominion vachanga chifanira kuita muna June kubva June 25 kusvika 28 chiri kuLos Angeles, California. saka chaka shogara neare kika kanjura musangano iwo gore rino chachi chiselebrecha 9 years chekunge chiri Women of Dominion kubva pachaka changa chichichanga kusangana mugore ra 2012 chakanyanyo kuchichinyanyo kanjura musangano wegore rino zvinhu zvakati o zvikonjero zvakati o chekutanga chachinoziya inova dambudziko repano pasi recoronavirus pachakatarisa nekunyanyoongorora uyezve nekunyanyonzwisisa nezvachiri kundwa nemafocast chakaona kuchizvo musangano wekuti ubudirire zvichanecha uye zvinogona kuchistraina isusu vanotungamirira Women of Dominion nevanoachenja yeshuwo yambudzo rekutanga chichiziya kuti chose coronavirus yakaafecta even kubva vanhu kumabasa even kuLos Angeles kwachiri kuenja ichi one of the cities iri kunzi ichaita macases akawanda saka June kuti chifocust kuti zvinhu zvinenge zvave nani in that city nemaonero edu uye nekumbwa pamweya hatina kuona kunge zviri zvinhu chakanga zvakanakira musangano wedu.
Nengo dzenyu dzakatambira sei danho rekukanzura musangano uyu?
Ndingangoti zvakagamuchirika zvakanaka zvikuru kune vanhu vose vandakataura navo uye vejare vachitaurawo nevanhu vakasiyana siyana. Ini ndakanyanyotaura nevakanga vari vatauri pamusangano wegore rino uye vakazenge vari maworkshop presenters vakazvigamuchira nerufaro vakati no the decision is good and it's proper. Nekuti ivo vakanga vatozviono nemarestrictions especially vaibva kunze kwenyika tine mutaura aibva kuAustralia uyezve chachishishaziye kuti maborders anenge akavharwa here kana kuti anenge akavhurwa saka vakawanda vakazvigamuchira vakanga vatotenga matickets chaingoadvisa kuti maairline vari kushandika nawo zvikuru saka vakawanda vakafonera maairline uyezve vakawanda vaingoti pasta chikuzviziya kuti ino decision ino makaita mabvunja mwari uye nedare reWomen of Dominion yakanaka uye tinozvigamuchira zvarongwa namwari saka so far achachandwa vanhu vakomplena nekuya kwedecision iyoyo.
Tinoona kuti chirwere chichapararira pasi rose kubatawo neZimbabwe. Zvii zviri kuitwawo nenhengo dzenyu dzinove vana veZimbabwe dziri kunze kwenyika mukuedzawo kubatsira kurwisana nedambudziko recoronavirus kumusha?
Nhengo dzeWomen of Dominion ndingangoti madzimai eWomen of Dominion madzimai ari involved mumadifferent organizations ezvowo nemachechi akasiyana siyana saka tiri kuona kuti vakawanda vari involved panyaya yekunamata uyezve pane magofundme ari kuitwa ekureza mari kubatsira madokta nemanesi vasina zvekushandisa nhengo dzeiwo dziri involved ikoko vachibhadharawo mari dzemagofundme.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano remubatanidzwa wemadzimai ekuZimbabwe ari kunze kwenyika reWomen of Dominion International, Pastor Marvelous Ndlovu, vachitaura vari parunare kuIndiana muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Era mutongo wedare repamusoro-soro nezuro wekuti ndiani anofanira kumbotungamira bato reMDC. Vanhu vakawanda varoda kuziva kuti ndiani chaimuridzi weMorgan Richard Tsvangirai House, iyo yaimbonzi Harvest House. Dare rakati muzvare Tokozani Kupe ndivo vanofanira kubata matomu muMDCT kusvika paitwa sarudzo mukati memwedzi mitatu. Kuti tizive kuti ndiani muridzi wemuzinda webato iri, tabata hava Douglas Monzora, avo vakuzvitivo ndivo munyori mukuru sezvo bato radzokera kuzvarainge rakaita muna 2014.
Patakapfoma musangano uyu, takabva tagara pamba panonzi paHarvest House. Harvest House imba inooniwa nekambani inonzi Harvest House Private Limited. Asi pa constitution yedu musangano kana musangano wedu unoitwa headquarters pa Harvest House. Saka vanenge vari vatungamiri vemusangano panguva iyoyo vanenge vachiita basa iroro vari pa Harvest House.
Ko zvatiri kunzwa kuti iri mumaoko ava Ian McConney nemumwe ari ku UK ava. Ava handivo here vanotaura kuti ndiana anofanira kunge achishanda aripo?
Hongu vana Ian McConney na Tim Neal ndivo vanonzi matrustees eHarvest House Private Limited yandandichataura nezvayo. Vane simba hongu rekutaura kuti pakamira sei.
Tanzwa vaJonathan Mwe vachinyora patwitter apo kuti vamonzoro vane nhoroondo yakareba chaizvo yekushanda nevasori vachiti vane humbo. Mambo verenga here zvavanyora izvi?
Ndaverenga zvanyorwa naJonathan Moyo, asi ndoda kuti ndichiti vana veZimbabwe vasakanganwa kuti Jonathan Moyo neG40 yake vachitungamirwa navamugabe ndivo vakakonzera rufu rwevana wakawanda runosanganisira vana Tondiraindira, vana Bheka Chokururama, vana Godfrey Kauzani nevamwe vese. Ndiyezve Jonathan Moyo uya wekunyora mutemo unonzi Aipa wairambidza vanhu kuti vataure zvavanoda pane zvematongerwo enyika. G40 iZANU PF yakuda kupinda muMDC, ndipo pane kupokana kukuru iko ipapo.
Asi tiri kuona vamwe vari kunzi vadzokere kuMDC yacho, vanamura ive muHarare, vana Chimini nevamwe vari kuti havasi kuda kudzokera ikoko kuna 2014. Panenge pakuitwa sei manje?
Aiwa, chiri kuitikawo hacho mumusangano haizi mhosva yevarume vamataura nevakadzi vamataura ava. Mapinda dambudziko rekuchifudzirwa vanhu.
VaDouglas Monzora avavo kuzviti ndivo munyori mukuru weMDCT vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende tikavabvunzawo nezvemuzinda webato iri.
Harvest House, you know, it belongs to vatsigiri vanosupporta democratic change muZimbabwe. Ndo vari dzive Harvest House and legally ine matrustees vanochengeta mudhuri iwowo.
Muri kubvumidzwa here kuenda kumuzinda wepari zvino?
Pari zvino sekuziva kwenyu takakurudzira vatsigiri vedu vemusangano kuti nechirwere chiriko checoronavirus ichi chiri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose nemuno muZimbabwe, politics vanhu, isu sebato reMDC Alliance takakurudzira vanhu vedu kuti vashande kuDzimba. Ini semutungamiriri Secretary General weMDC Alliance takarilisa vashandi vese kuti vapote vachishandira kuDzimba, tichikurudzira chirongwa chiriko ichi chekuti tidzivirire kupararira kwechirwere cheCovid. So pari zvino kuHarvest House kune security yeMDC yatakatendera kuti ipote ichiuya kuzoshanda ichiteka kuti hapana chiri kuitika paHarvest House. Inini ndakange ndiripo nezuro ndichitora mapepa andaidawo kuti tidzoke ndichishandira kupi kumba. Nhasi chete ndobva ndima kusvikako, but mangwana pakawana nibve kuti ndipfuure neko tinokura ichiteka tichiona kubva kuvana vedu vese kuti tivabata basa zvakanaka here.
Taurawo navamonzura vari kuti ivo tavabvunza kuti sei vamwe vanga varimo mumapazi ebato kana kuti mastructures ebato kuna 2014 vari kuramba kuti havasi kuzodzokera kuti vatore zvinzvimbo izvozvo sezviri kubva kumatare uko, vakati ivo vanhu ava vari kudaro nekuti vari kutyisidzirwa. Ichokwadi here?
So tine maMP edu ino MDCT yavakupe iyi ipati yakatovhoterwa nevanhu, ine maMP ayo maviri ari mumuparamendi. So zvakaitika nezviro zvekutorwa navana Monzura izvi hatizvinzwisise kuti zviri kubva pasi. Isu pano tiri kuita basa reMDC Alliance rinovabato rakavhoterwa nevanhu vemuZimbabwe.
Asi mukadaro hazvizoiti here sekunge maakuzvidza mitongo inenge yabuda mumatare?
Aiwa ka, because mukaverenga hapana pari kumbotaurwa nyaya yeMDC Alliance nekuti MDC Alliance yakange isipo.
Munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende vari parunare muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesithathu mhlaka 1 Mabasa 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani aselebifunyenwe lile gciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selikunkulungwane phose amakhulu athoba munemunye 873,767. Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impuphu ezitolo edolobheni.
Namhlanje impuphu sibuye kodwa lani lawukona umumo wabantu ukumenja esibuyele emuva singathintani yebo nayo emkhuhlane siyawisapho kodwa okufanele lako kufanele phela yaphila sithi impuphu kazingene ezitolo zibe ziningi njengoba bathi khona izitolo ezithengisa ukudla zingavala laphana phambili khona la kodwa ngabo 200 rand imali engingelayo mina eZimbabwe uyisebenzisa
isibhedlela sekhansili yakobulawayo esethorngrove infectious diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akobulawayo olokuphathisa ukuvimba ingozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19
kuze bengabuye usuku zonke sizabanika amaphilisi bebuye ngemva kwamafika amabili le into vele isenzakala even emakhaya but thina lapha kobulawayo ebesithi umuntu kabuye usuku zonke ngoba lapha abantu vele bahlala duza namaklinikhi but ukuze sizame ukuthi iklinikhi ingabi congested sithi hayi umuntu engabuya ngemva kwamafika amabili
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selizinkulungwane phose amakhulu athoba munye 873,767. Asebebulewe yileli gciwane eliqhamuke kwele-China ekupheleni kwanyakenye selisedlula inkulungwane ezingamashumi amane 40,000. Elemelika, Italy le-Spain yiwo amazwe asekhokhela kunani labantu asebehlaselwe yileli gciwane. Ele Zimbabwe inani elibiwa nguhulumende lasebehlaselwe likuthoba minwembili lathatha umphefumulo womuntu oyedwa. Abenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization bathi akukatholakali umuthi wokwelapha leli gciwane. Amazwe amaningi womhlaba sesungule iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba loba ukuya emisebenzini njengendlela yokwenqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwe-COVID-19. Uhlelo lweZimbabwe lokuqondisa abantu ukuthi bahlale ezindlini ngolwamaviki amathathu njalo luqale ngumvulo. Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impuphu ezitolo edolobheni. Lokhu kwenzakala ngelanga lesithathu uhulumende ethule iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba njengendlela yokunqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Izakhamizi lezi zithi impuphu ethengiswa emalokitshini ilentengo ephezulu kakhulu njalo ithengiswa ngamarandi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bekulokuxokozela okukhulu lamhlanje esitolo sakomgogo lapho izakhamizi zeGwanda ezedlula amakhulu amabili ezibalisa amapholisa kanye labongi bezifuqana zifuna ukuthenga impuphu yona edolakala nzima kulezi nsuku. Laloba uhulumende fake isiqondiso sokuthi abantu bazivalele ezindlini ukuze kwengatshelwe ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus iningi liphuma endlini ngenxa yendlala. Isakhamuzi Episcopal North okhethwe ukubizwa ngokuthi uMangwenya uthi laloba besazi ingozi abazifaka kiyo ngokuphuma ezindlini uthi akuncede ukuhlala endlini abantwana bengela kudla.
Namhlanje impuphu sibuyile kodwa lana liyakubona umumo wabantu ukukumenja bese buyele emuva singathintani yebo nayo emkhuhlane siyawe sapho kodwa okufanele lakho kufanele phela yaphila sithi impuphu kazingene ezitolo zibe ziningi njengoba bathi khona impuphu ezisitolo ezithengisa ukudla azingavala azingene ezitolo zibe ziningi impuphu ezikhona zimpuphu ezidurayo esingazikwanisi ukuzithenga laphana phambili khona la kodwa ngabo 200 rand imali engingelayo mina eZimbabwe uyisebenzisa
Laloba impuphu itholakala kwezinye izitolo iyabe biza amarand angamakhulu amabili lengxenye 250 rands emgodleni olesisindo samakilogram alithumi i-10 kg okudala ukuthi iningi ligijimele lento ngephansi ngoba lingelamali. Unkosazana Pretty Ndlovu yethesa amapholisa umlando oqilibezela lapho kuthe kwaba le mpuphu. I-Studio 7 lawo izibonele ngawayo amapholisa ehamba phambili. Uyathenga impuphu.
Impuphu izabuya kumgogo wami. Abantu abazathenga kuza uzabona bebe begqoka amakepesi begqoka amayunifomu. Ngamapholisa abayazothenga amayunifomu. Thina abantu esingasobafazi bamaphasiswa ongasoni lepolisi uzala yena uzofeyindele la yini. Bona bazabe belokho bengena. Phela abantu bengena bephuma bengena. Ilana khona uzama khona apha kungene ekuseni kuze kuyatshaya. Imagine ukuthi kuhamba njani. Then on top of that sense athengisela impuphu yakhona uzothola 250 rand phansi 10 kg. Imagine.
Kusenjalo izizalwane zakwele Ethiopia ezilijumi lanhlanu ezibotshwe eswitsha izolo zimizwe phambi komthethwandaba lamhlanje zisethezwa umlandu wokungena elizweni okungekho emthethweni. Umantshi uthe baphenduka emthethwandaba mhla zingamathumi amabili lambili kulinyanga okwakathesi bazabe begcinwe entolongweni. Isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner uMnumzana Phonyathi uthi amapholisa asadinga izizalwane zakulele ezimbili okubikwa zincedisele ezisiphepheli ukungena elizweni. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Isibhedlela seKansili yakoBulawayo eseThornbrugh Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani yamathathu akoBulawayo lokuphathisa ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lengozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Le ngeminye yemizamo yokwehlisa ubunye bobunzima obubhekane lesibhedlela lesi ngoba yiso esikhangelelwe ukugcina abantu abasebetholakele belegciwane lomkhuhlane we-COVID-19. Loba nje singakalungisiswa ukuba silungele ukugcina izigulane ziphiwe uncedo zihlala khona lapho. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso yeThuthuka Matebeleland Trust banikeze isipho sokudla ama-mask avela kwenkampani eyeBulawayo Babies kunye lokulungisiswa kwemitshina yamandla kagetsi awelanga awesola okusuke kwinkampani yeChloride Zimbabwe. Umqondisi weThuthuka Matebeleland Trust umnumzana wesika Dakamela Ncube uthi bakubone kuqakathekile ukuhlanganela labanye ekuncedeni umango abasebenzela kuwo.
I-donation esimise lamhlanje elapha eThornbrugh Isolation Hospital impupu almost 80 kgs of polenta millimil and also matemba porridge and biscuits, rice. Sizama ukuthi sincedise ukuthi if ever people come in abazaba admitted can be assisted from this donation. It's our donation costs about $112.
Ukhansila ka Ward 7 unkosazana Sikhululekile Moyo umgcini sihlalo we Future Water Action Committee uveze ukubonga kwakhe ngesipho abasithole lamhlanje.
kuma donations la esiwatholi leyo eThonkhovu to ama patients lobulawa yonke for iCOVID-19. Siyabonga kakhulu ngoba kuyatshengisela ukuthi khona abantu sebencedisa bayalungiselela ukuthi kunxa kuyukuthi kuzayenzakala ukuthi kube lama patients aphathwe ngulowo mkhuhlane ukudla kwabo sokuqalela ukufika. And kuyasibusisa kakhulu thina njengobulawayo ukubona abantu bakobulawayo betshengisela uthando lwesibhedlela sabo, betshengisela uthando lwendawo yabo. Siyabonga kakhulu.
Kusenjalo umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo uDokotela Khulamu Zinyathi uchasisa kabanzi ukusebenza abakwenzayo lokhu legcikwane leCOVID-19 liqale ukuba yingozi.
Currently, the staff situation here to Valley, we've been working with about 60% of people in post, according to the versus the establishment. So basically, we've basically been understaffed, I think, for a while because of the freeze. And I guess we're in the process of trying to recruit abantu to come and work within the council. So, as you know, Tina, mainly we offer what is known as primary health care. The primary health care, you look at umuntu ikhwaqala khona nxa ifuna ama immunization, elezilonda ifuna ukubandishwa, amama bafuna ukubeletha, the simple things, right? Even umuntu engabona esibhedlela ema central hospitals, xa sokuthwa kahambe for continuation, simcheck iBP, simcheck ishukela, yikho thina sikwenzayo. It's known as primary health care. And the Thonkhovu, you know, while it's also been offering the more or less the same thing, but more for inpatient part. So kathesi kunje we've been trying to recruit njengoba ngikhulumile. Unfortunately it so happened ukuthi maybe kube le ama central hospitals ngoba thina normally nxa singabona umuntu for the simple cases nxa ingakungaba nama complications or ngaba into esingathi inzima ukwelapha siyam refer ukuthi ayebona esibhedlela, right? So kathesi isibhedlela they are only accepting emergencies. So thina kathesi what we've tried to do thina ema clinics ethu njengoba melukuzini sevalile thina lathi besifuna ukuthi sizame ukuthi siyenze khona okwenziwa ngabanye ukuzama ukuvikela ukuthi imikhuhlane ingabimitheki. One, abantu ababuyayo nxa bebuya laphana egedini siyazama ukuthi sithi bageze izandla, sibahlole sibone ukuthi lowo ongabe ekhwehlela sibafake bodwa, laba abangakhwehleliyo sibafake bodwa. Laba abakhwehlelayo sebezabona ngonesi wabe gqoka ama-mask ukuze unesi laye anjani avikeleke angatholi umkhuhlane lona ofana nalokukhwehlela. Kula bantu ababuya regularly bezothola ama-reviews up. Thina into esesiyenza kathesi wena nxa singakubona lamhla sikubona ukuthi hayi wena uyagula, sikunika i-treatment kulokuthi sithi uya ngemva kwe-3 days. We are saying maybe after 3 days usifonele usitshele ukuthi usisezwa njani. Then nxa kuyukuthi kule need yokuthi uphenduke eclinic sesizawutshela ukuthi hayi ungabuya eclinic sibone ukuthi singenza njani. Ngaleyo ndlela siyavikela ukuthi abantu bengabuyi kaningi-ningi. Kuzoba labantu ababuya bezonatha amaphilisi e-TB. Ungananzelela ukuthi TB sisiza lokuthiwa i-directly observed treatment short course, ukuthi umuntu besithi kabuye nsuku zonke sizomkhangela enatha amaphilisi lawa nawo i-TB. Laba babebuya nsuku zonke sesisithi hayi kuze bengabuyi nsuku zonke sizabanika amaphilisi bebuye ngemva kwamafika amabili. Le into vele isenzakala even emakhaya, but thina lapho kobulawe besithi umuntu kabuye nsuku zonke ngoba lapho abantu vele bahlala duzane namaclinic. But ukuze sizame ukuthi iclinic ingabi congested sithi hayi umuntu engabuya ngemva kwamafika amabili. Kuzaba lalaba be-TB besibanika amaphilisi for 1 month. For 1 week. Labana sesithi no kungcono sibanike for 1 month ukuze bethole amaphilisi abo ngemva kwe-1 month. Lakho ngezinye indlela zokuzama ukuthi ikliniki ingagcwali abantu. Silalaba abanatha okuthiwa ngama-ARVs. Umuntu onatha ama-ARVs nxa ebuya laphana nje siyaqala sikule mbuzo eminingi-ningi esimbuza yena, simchekiwe, simcheck i-temperature, simchecke konke lokhu yena bekusenza ukuthi umuntu ahlale isikhathi eseklinikhi. So kathesi ngalawo amaviki lawa e-lockdown sithi hayi umuntu nxa engela problem sithi kabuye masinyane simbhalele ama-ARVs akhe ahambe. Nxa kuthi ngaba lo nkinga uyenelisa ukuthi asifonele asitshele ukuthi ule nkinga mhlobo bani. Then nxa sisenelisa singaphendulana laye ngefoni or nxa singenelisi singathi nguyo ngabuya bese simhlola-ke sibone ukuthi singamenzela njani. Izindlela ebesizama ukuthi sincedise ngazo kulaba mama ababelethayo abazithweleyo abangakabelisi labana ababezithwele labana umthetho kathesi ukuthi kufanele kufuze bebuye ka-8 kuthiwa i-antenatal care, focus antenatal care, kufanele babuye ka-8 ngakabelethi labo labana bese sithi hayi kunqono kathi sibe ngabuya ka one abe sihlalele ngkhaya sinqaye ngaba le problems yikho azasifonela khona bese buya clinic so izindlela bese zama ngazo ukuthi njani singagcwalise e clinic sizama ukuthi reduce i congestion ema clinics
isibhedlela se Thorngrove Hospital isolation ward silakho ukugcina izigulane ezilichumi lasikhombisa abantu bengaminyananga kodwa bengaminyana senelisa amachumi amathathu indawo ekhangelelwe ukugcina izigulane lokwamukela labo abahlola igcikwane ele coronavirus eseliqede abantu emhlabeni jikelele esibhedlela lesi kayila michina lempahla engasetshenziswa izisebenzi zempila kahle ukuzivikela ekutheleleni leligcikwane Okwamanje inhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization ithi akukabi lomuthi wokwelapha iCOVID-19 abantu bamele baqakathekise ukulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule izihlobo, ngenxa yokusabalala kwegciwane le-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Isigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sethule umbiko othi leli lizwe kumele lilungele umonakalo omkhulu ongadalwa ligciwane le-coronavirus elilakho ukuthatha imphefumulo yabantu abaphakathi kwenkulungwane ezilikhulu kusiya kwenkulungwane ezidlula amakhulu amabili 100,000 kusiya ku-240,000 kunyanga ezimbili ezilandelayo. Ngakho-ke uZulu waleli lizwe ukhuthazwa ukubana engasondelani eduze okubiwa kuthiwa yi-social distancing. Ugatsha lwezempilakahle kwele Senegal lwethule umbiko oveza isizalwane salelo lizwe sakuqala esesithe sabulawa ligciwane le-coronavirus. UPapa Diouf obhubhe izolo wake waba ngumongameli wekomiti yama-Olympics. Kuthi-ke kwele South Africa uhulumende useqale uhlelo lwakhe lokuthumela izisebenzi zezempilakahle ukuyahlola abantu emizini yabo ukuba kabalagciwane le-coronavirus na. Esigabeni sethu lapho esixoxa khona lezi zalane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, uChris Gande weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lonkosazana Judith Isabel Dlamini osehlala kweleBhilithane, yena ophathisa abaswelayo khonale eNgilande kanye labasekhaya.
Ya i-rebuild iyencedisa abantu ngoba langapha eBritain vele siyancedisa abantu ngoba abantu abahlupheke ekhaya bahlupheka langapha eBritain.
Ah, okay. So, yeah, so ungasitshela ngenhlanganiso ye-rebuild ukuthi iyenzani lezi nsuku?
Iyancedisa. For instance, lapha eBritain siyancedisa ngoba lakho ngapha kulabantu ababemuvile ngenxa yebemuve kungela furniture, so siyaprovide ifenji like izolo siprovide omunye single mom simprovide le-cooker, le-washing machine, le-tumble dryer, le-mganu, le-mbiza. Tamaduve then omunye ubhuti la ekade owayi-homeless fund place we provided the sofa, the bed, the TV.
Liphathisa abantu abavela eZimbabwe kuphela na?
No, laba abaphathileyo ngabelungu abala. Usingo mama ubengum-South African omuvele la, then ubaba lwani ubengwala. Into esiyenza is like just for international people.
Amalunga enhlanganiso yenu avela kumazwe yaphi?
It's international.
Ekhaya ke Zimbabwe liyafinyelela na ukuphathisa abantu?
Ya, ekhaya siyafinyelela ukuncedisa abantwana esikolo, lokuncedisa isikolo, lokuncedisa intandane.
Lincedisa ziphi izigaba?
Ubathethi sencedisa kubulawayo sincedisele ezinaphi. Ngoba ezinaphi i-village engakhulela khona, ngazalele kubulawayo sasungasuka sisemncane siyahlalela ubhani, so elubhani ezinaphi isigaba sakhona akulamuntu osinakayo.
ngithole izinkonzo akulazi inkonzo ngicabanga ngakho la mthatha akulazi inkonzo ngoba abantu bebayibona ukuthi akula umuntu ozabanika izimali zokuthayela ukuthi bencediswe so abantu bakhona bayahlupheka akulazi bhedlele eduze abantu nxa besuke mfani ngale baye St. Luke's and far away
manje uncedo eliphathisa ngalo liluthatha ngaphi
esimthatha khona phe Britain ngoba i-internet iloku veni i-rebuilt iqayisa lapho abantu ba-donate as a charity where we every day we donate like kusasa or someone has donated a microwave and then we pass it so now we started to reach out which is not abantu beZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe badube kudla abantu balapha eBritain
Lo-ke bekungunkosakazana Judith Isabel Dlamini isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Bhilithane lapho-ke limuzwe ekhuluma ecengweni lo-Chris Gande we-Studio 7 ekhonale eNgilandi ezinye izakhamizi zemaphandleni zikhala ngokuthi zona azilalo ulwazi olweneleyo ngeziqondiso ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa zokuhlala ngasekhaya okwamaviki amathathu alandelayo abantu bengayi emsebenzini ngoba zingazange vele zithole yona imfundiso ngegciwane le-coronavirus asizweni abanye babo bekhuluma
igama lami Ambrose Dube ngiphuma egabeni sasetsholotsho ye umkhuhlane wekhorela siwuzwile ukuthi kule khorena ezoqeda abantu sizwa sisesaba njengathi thina abahlali bemakhaya kuba nzima ngoba thina abahlali bemakhaya siyelusa izifuyo ukuthi ungahlala i-21 days uhlezi one ndawo impahla zingafa zisiswayini so umkhuhlane lo ngakube kuhle lathi safundiswa sabakwazi ukuthi umkhuhlane lo uhlasela njani umuntu ngoba lathi size sesabe la ngasihamba ezihlahle ukuthi ingxenye umkhuhlane lo i-21 days le yabuphephuka nje kuyinto ezahlala phezu kwakho ezihlahleni ngenxa yelusile inkomo ukuthi kuza ku-affecta lawe ugcine lawe usubambile usubhula lowo mkhuhlane kuba nzima kithi ngoba thina singomaziphandela umkhuhlane lo siwubona uyaloku usincindezele usibisele emuva ngokuthi kuthiwa sihlale 21 days impahla sizahamba njani lazo kwakuthiwa hhayi thina siyahamba siyayelusa ngoba ekweluseni kwethu kunzima asibonani labantu kwesikhathi eside kodwa siyabe sibona lezi moto ezinye zidlula singakazi ukuthi kanti bona baye benikiwe yini ukuthi behambe njengoba kuthe sihlale wani ndawo kuba nzima sibili ngomkhuhlane lo akuthi ngawo uhulumende wathatha ithuba lakhe lokuthi asifundise njengokuthi kule minye imikhuhlane njengabo HIV sake sabona ama-workshop abanye besifundisa sithola ukufunda ngakho ngaleyo ndlela hhayi siyezwa kodwa siyakwesaba sibili singakhuluma sihleke thina besithi ncenge ngumkhuhlane wabantu abale mali bodwa thina njengoba singela mali kodwa sesibone sesizwile kodwa siyesaba ngoba ukuthi ubulewe ufika ngumkhuhlane ongelaphekiyo njalo ngaze uhambe esibhedlela kuyabe kungelaphilisi hhayi sitshaya luvalo simatasatasa khona siswele ukuthi singathini
okhulumayo nguNomalanga Moyo ngikhuluma ngiselupane ngikhuluma nje ngomkhuhlane lo esiwuzwayo owe-corona thina ngapha umkhuhlane lo we-corona wavele kasazi lutho imfundiso lezi ezijele ukufika zibhodana labantu kazifiki kwesinye isikhathi njengeminye imikhuhlane njengabo-elefantisi bake bebenamakhampeni besifundise besitshele kodwa loo kuthiwa corona vele kasazi lutho singafela nje eminyameni sizwa kuphela kuthiwa umuntu kagezi izandla umuntu kanathamalemoni ukuthi kuvikelwane njani sizawuthiwa corona ukuthi sichasiswele nje ukuthi ngecorona leyo kumi njani vele kasazi lutho ngike ngavakatshela esibhedlela nje phakathi kweviki ngithe ngifika khona kulapho kengishayisane khona lokuthi egedini kuyabe kuhlezi unense esithi labomahobha abalindileyo bakutshela ukuthi ubekubuza ukuthi udingani ungabatshela-ke sebekuvumela nxa kuyikuthi sizathu abasifunayo bona bekunyathelisa ingubo enyela emanzi ungene kwamanye amagabha lamanzi kuthiwe geza izandla zasithelela umkhuhlane ukuthi umkhuhlane lo yini kabafundisi kabathini
labo ngabanye babalaleli bethu abasemaphandleni bekhuluma ngigciwane le-coronavirus kwezemidlalo Inhlanganiso ebonjwe ngumdlali wengoqo odlalela iqembu leAston Villa uMavelas Nakamba isiqalile ukubhadalela abantwana abaswelayo imali zesikolo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba lezinye.
Inhlanganiso yeMavelas Nakamba Foundation ibunjwe ngumdlali weqembu leAston Villa odlalela iqembu lesizwe lamaWarriors uMavelas Nakamba, njalo injongo yayo ngeyokuphathisa abantwana abaswelayo kweleZimbabwe. Umgcini sihlalo walinhlanganiso uAnthony Nakamba unguyise kaMavelas uthi linhlanganiso ibunjwe ngoba uMavelas elesifiso sokuthuthukisa impilo zabasakhulayo kweleZimbabwe.
Academy, you are saying it, mina I grew up in Bulawayo. I just want to set an academy so that it's underprivileged school or land. That's what he said. So, Sizamuku Kanyela, maybe in a short time, we can introduce the academy. This school, most of them are juniors, underprivileged.
Inhlanganiso okubikwa yi-CNL sekubhadalela abantwana abedlula inkulungwane imali ye-school fees kanti abanye ngababhadalelwe imali yokubhala imihloliso. Abantwana abathole usizo ngabaphuma ezabelweni ezibalisa esakoBulawayo, iMathebeleland North kanye leMathebeleland South, iMidlands kanye leHarare. Izifundi ezithole usizo ngezigoqela eziphuma ezikolo okwafunda khona uMavelas ezibalisa ezemfundo yaphansi iHelem leNkulumane Primary kanye lesemfundo yaphezulu esenjube High, isikolo semfundo yaphansi eseyingubo esitholakala elokitshini lasenjube lapho kukhulele khona uMavelas lasungesinye esilabantwana abathole usizo. Esakhula ekweleZimbabwe uMavelas uNakamba udlalele amaqembu abasakhulayo agoqela elenjube Sundowns kanye leHighlanders. Usuke uqembu leHighlanders wadlalela iqembu leBantu Rovers okuyilo elimuphe ithuba elokudlala kusigaba sePremier Soccer League engumfana omncane oleminyaka elitshumi lanhlanu. Engakayi kweleNgilandi uNakamba uke wadlala emazweni abalisa eleFrance, Netherlands kanye laseBelgium. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Is the fella supply on me, Lacey? Mina ngiye support kodwa
Zimukali mali yakhe saplawa mithina siyancane.
Ngiyazi bafethu ukuthi nanginqanywa. Mina ngicela ukuthi fill up the table.
Fill up the table.
Count the empties.
Count the empties.
Fill up the table.
Fill up the table.
Count the empties.
Count the empties.
Asifuzeni bafethu nabo utshwala. Niyazi mina ukuthi ngidume ngani. Maze ngibuzile ngiyishaya ingoma.
Shaya ingoma.
Ngishaya ingoma.
Ngishaya ingoma.
Ngishaya ingoma.
Shaya ingoma.
Singakalugqibi uhlelo lwethu lalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selikunkulungwane phose amakhulu athoba munye 873,767. Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impupho ezitolo ezisenzikini yedolobho. Isibhedlela sekansili yakoBulawayo eseThorngrove Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akoBulawayo lokuphathisa ukuvimba ingozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.